ivo vezanu vaita nangananga nameya weHarare chavari kuda kuti muHarare musava mune kugadzikana kana kufamba kwebasa zvakanaka. Saka uku kungoendera mberi kwekuvictimiza kana kunangana nekuparadza kushanda zvakanaka kwemakanzura anotungamirwa neMDC Alliance. Saka izvezvi vamafume vakatambira iyo tsamba yekunzi vasuspendwa apa vanga vapedza mazuva akati anechitsama vari mujere. Saka ndozviripo havasi kuda kuti vamafume vashande, havasi kuda kuti makanzura anotungamirwa neMDC Alliance ashande aite basa zvakanaka.
Zvikonzero zvipi zvanyorwa mutsamba iyo yekuhamisa kushanda?
Zvimwe zvacho ndo zvaitaurwa kumatare dzimhosva zvekuti vakapa pekugara vanhu. Zvino hazvisizvo zvavanokwanisa kunge vachitoita nekuti havana kana nekombyuta yekuti vanyorere munhu tsamba yekuti munhu aanzi wapuwa tsamba. Munhu anopuwa land kana kupuwa pekugara mushure mekunge aita zviri pamutemo zvakanyorwa magwaro ekanzuro yeHarare kuti ndozvinofanira kuitika. And izvi hazviitwi nemakanzura. Makanzura vanoita inonzi police formulation chete mumachambers kana kuti mavanogarira vaya vachiita musangano. Zvimwe zvekuchiita basa kuti rifambe sei zvinoitwa nevashandi vanonga vachitungamirwa naTown Clerk nemadirectors ekwakasiyana siyana. Kana dziri nyaya dzedzimba ndidirector of housing vanova vanhekairo ndovanga variko. Saka ndo vanenge vachiziva kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, maapplicants ari papi, mawaiting list and so forth. Saka zvipomerwa zvekuti ndezvekutsvaga mhosva pasina mhosva.
Saka ivo vamafume vatambira sei kumiswa kwavo sakanzura uku?
Vashamisika zvikuru, vakashamara mushure mekunge vatora mazuva nechitsama vari mujere nemhosva yavasikanyatsoziva kuti zvakamifamba sei, zviri kufamba sei. Vopedzazve vapuwa tsamba yekunzi vasuspendwa apa vanga vari muparentine vachiedza kuda kudzivirira nyaya yavo yekuti vakasangana nevanhu vanga vane chirwere checovid-19 pavanga vari muusungwa. Zvinokatyamadza kuti saka ivo vanga vatogadzirira kuti vachitanga basa rifambe zvakanaka muHarare mushure kwenguva refu muHarare musina mutungamiriri anova meya. Saka zvinhu zvinotokatyamadza kuti unoti kuwezano ava vanoda kuti vana vezimbabwe vararame zvakanaka here? Vanoda kuti nyika iende kupishwa? Unoba unoona kuti tiri pamahwani senyika, tiri kutongwa nevanhu vasina zano chairo chairo rokufambisa nyika, vasina chido chekuti zvinhu zvifambire mberi zvakanaka. Saka zvinhu zvinotoratidza kuti tiri pakati kurwisa chirwere checovid-19 kuti rakaita seHarare nevanhu vanopfuura miriyoni. Vanhu vakawanda vanofanira kuti paito programu yakakwana munoziva kanzuro inotamba number 9 panyaya yezveutano maguta, nekuti inenge ine makiriniki ari kwese